Mumba disaster. Mumba benyu muna muna disaster.
Mumba benyu muna muna disaster.
Mabe mana muna maja disaster.
Mabe mana muna maja disaster.
Mumba benyu muna muna disaster.
Mumba benyu muna muna disaster.